vagari muzimbo dzekwa mukangani pamwe nemazungunye kubikita vanyora gwaro renyuto kukanzuri yavo vachida kuti imise kuvakwa kwedzimba nezvitoro panzvimbo yemabhizimusi epamushanduri. Panzvimbo apa pane matoro akakosha anowanisa vanhu mvura yakachena. Vagari vanopfuura mazana maviri vanoti kanzu iri kukanganisa matoro aya anofanira kuchengetedzwa pasi pemutemo yekuchengetedza nharaunda munyika. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaDavid Mukaro vati pamusoro pazvo vanotyira utano hwevagari sezvo mumatoro umu muri kuvakirwa zvimbuzi zviri kusvibisa mvura inomiwa nevagari murudzi rwemujiche runotangira mumatoro aya.
Remubhikita tinonzwa kurwadziwa kana kanzuro ichida mari kudarika upenyu hwevanhu vachivaka izvi vachipega mastands ezvitoro pamatoro.
Mukuru webasa mukanzuro reBikita Rural District Council vaPeter Chibi vati vakatambira gwaro iri uye vari kuongorora nyaya iyi nebazi ravo rezvekurongwa kwedunhu pamwe nerinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironment Management Agency kana kuti EMA.
Zvinoita mutemo wematownship kana kuti marural extenders ndezvekuti vanhu ndovanokumbira kuti tinokumbirawo kuti apa paite township. Saka zvinogona kunge zvichiitikana kuti nyaya iyi yasvika kuofisi kwangu. Petition iyo ndakaiona ndikatirifeya kune veplanning and environment ndakairifeya kwari. Saka vekuema vazvo ndipa vachitaura kuti ano tofunga expansion yeshamiri business center inenge yakuenda kumatoro. Saka tatoti vekuplanning kwedu nevekuema vandoona kuti pane here mastands angadaro akupinda mumatoro.
Vagari vanoti mitemo yekanzuri munyika haibvumiri kuti vavakire mumatoro asi nekuda kwemari kanzuri yeBikita yari kutengesera nzvimbo dzekuti vavakiremo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.